vanorarama neusope vamunga nanhasi muHarare vachirangarira zuva revanhu vanorarama neusope vachiti hurumende inofanirwa kutara chirwere chegomarara reganda sechirwere chinorapwa pachena sezvo vakawanda vavo vasina mari. Amai Sterile Machingamidze vati hurumende inofanirwa kuvapa mishonga yavanoda sezvinoitwa vanorarama neHIV and AIDS kana madzimai anorwara negomarara rechibereko.
Tadeno government iriyo yatotanga kutiona yatibatsira sezvo dake toti HIV payakauya as a pandemic vakaprescribe mushonga kuti uwanikwe pachena, asi sunscreen is the thing yekuti chinodhura hwana hachibatike nyore, saka pakadaro vazhinji tinozokwara nekenza. Sematarisiro akuitwa scales of the womb panoitwa lobby kuti munhukadzi sakabvirodha ratichema kuti deno tatariswawo kuti tiripo, but kenza yechibereko yatodarika kudarika kenza yatinoona.
Amai Chipo Chiseko, avo vane vana vatatu vane usope vati vane dambudziko rekuwana mushonga wekuzora uye vanoti unovadhurira kana vasingapiwe pachena.
Saka pakatamusununguka ini ndasingazvitarisire chirongo maungaaaao ane tatisati takambomuona kana kuti anorerwa kana kuti anorerwa sei kana kuti zimafuta. Saka first goal akangapinda nemachallenges akawanda nekuti hatisina anything.
Amai Machingamidze mudzidzisi wevana vechikoro vati mamwe matambudziko anosangana nevamwe vavo ndeekushayikwa mabasa nekuda kwechimiro chavo zvinofanira kugadziriswa nevane makambani.
Tikatarisa kumabasa, mabasa atiri kwakopinda ndeevanenge vaine zvitupa like kueducation yeye tinganyepe vari kutigamuchira. Tikatava kutarisira kuti the other communities like masupermarkets, tikatarisa kekare like council, that is the other party no employer a large number. Pesusu tinokwanisawo kushanda tichitsvaira mumastreet, but there are only a few individuals vekuti vanopinda mumabasa akadaro. Sapa unoda kuchinjwa mindset kumaemployers vatigamuchire.
Izvi zvinotsigirwa nevanoona nezvekufambiswa kwebasa muZimbabwe Albino Association vakuda kwashe Machili, avo vati vana vanorarama neusope havapiwe mukana wekudzidza sezvo vakawanda vavo vaine dambudziko rekuona zvakanaka.
Vazhinji vacho vanofesa maproblems ekuona, like munhu wese ane albinism haanyatsooni. Saka kuti azoexcela muchikoro zvinhu zvinonetsa because anenge asinganyatsodi asinganyatsooni. Saka zvinotiomera panyaya dzeeducation.
Vasikana vanorarama neusope vati vanosangana nedambudziko revakomana vanoda kuita zvepabonde navo kuti vanzwe kuti zvakasiyana here nemukadzi asiri musope. Muzvari Faida Moyo Chipunza vati vakomana vanoda kungoita zvepabonde navo kuti
most of the boys vanouya kuzoda vasikana vane usope vanenge vachida kuona the difference between an albino lady and a black lady kuti pane musiyanizi. So most of these boys vanouya, most of them are not serious kuti vanoda kutonobvisa lobola kana kuti vanoda kuroora zvekugara nemunhu. They just want to experiment to see the difference, of which there is no difference at all. Takangofanana munhu munhu.
Vamachiha vati vasikana vakawanda vanoenda kumahofisi kwavo nedambudziko rekurambwa vashandiswa nevarume.
Vakadzi vane albinism vanopinda matambudziko ekuti vanoshandiswa nevarume ivo chavanenge vachingoda maybe probably kungowana bonde nemunhu ane albinism.
Zuva rekucherechedza zuva revanorarama neusope rinoitwa musi wa13 Chikumi gore rega rega, uye mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti shining our light to the world. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.